Mufananidzo 29. Marko 2 ndima 15 kusvika pa 17. Mateo 9 ndima 10 kusvika pa 13. Luka 5 ndima 29 kusvika pa 31. Mateo akakoka shamwari dzake dzose kumutambo mukuru waakanga agadzirira Jesu. Shamwari zhinji dzaMateo dzakanga dziri vateresi vakanga vasina kutendeka, vanhu vakaipa chaizvo. Vatungamiri vechinamato vakaona Jesu achidya navanhu vakaipa ava. Saka vakabvunza vadzidzi vake vakati, "Seiko achidya navateresi navatadzi?" Jesu akazvinzwa ndokuti, "Vanhu vasingarwari havatsvaki chiremba. Vanorwara ndivo vanoita izvozvo. Handina kuuya kuzodana vanhu vane ukama hwakanaka naMwari. Ndakauya kuzodana vatadzi."